Zvichitevera kuchema chema kukuru kwakabva muvana veZimbabwe pamusoro pemitero inonzi yawandisa iri mubhajeti regore rino, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vakazivisa nezuro nezvematanho ekubvisa mutero wevalue added tax kana kuti VAT pane zvinodiwa nemunhu zuva nezuva zvakaita sechingwa, mukaka, mafuta ekubikisa neupfu. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti havaone mitengo yezvinhu ichidzikiswa nekuti paburitswa gwaro.
Zvinogona kuonekwa navamwe vanhu sokuti zvokwadi zvinhu hazvisi kuzokwira, asi kana taakutarisisa maitirwo anoitwa business, zvunhu muzvitoro hazvingokwidzwi nemitero chete. Saka kubetsera kwazvo nokusabatsira kwazvo zvichaonekwa nenguva inotevera, nokuti vamabhizinesi vakaona zvichivagozhera vanongowedzerawo mapurisi acho, vakaona zvichinyanya kuvagozhera zvekare vanongodzinga vanhu mabasa.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitaura vakazvimirira Muzvare Happiness Dzengeni vanotiwo matanho akatorwa nezuro namuzvinafundo Mutuli Ncube anoratidza kuti pachine mukana wekuti hurumende inoteerera zviri kubva muvanhu, asi vachiti havaone zvichimisa kukwira kwemitengo yezvinhu.
Izvi yes zvakanaka, asi zvinozongoita kuti mitengo ikwire, exemption inoreva kuti manufacturer vanogadzira maproducts vanocharge VAT pavanoicharge. Saka zvichicho zvinhu zvichangokwira, asi zvichangokwira nepashoma, especially pane zvinhu zvakanzi exemption. Zvakanzi zero rated ndo zvisingakwanise kukwidzwa nokuda kwekuti panenge pasina VAT inochajwa, but kana pane exemption zvoreva kuti vanoita on inputs.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDurban University Professor Gift Muganu vanoti vakagara vayambira hurumende kubva gore rapera padzikwa bhajeti iri kuti mitero irimo ichaomesera veruzhinji, asi vachiti dambudziko nderekuti hurumende haina vainoteerera.
Ivo pavarwisa VAT tikuzvibudisa mugame taker. Saka even ivo vamutuni Ncube vangaishaya futi mari yerevenue yebhajeti, nekuti matax avo angaachiita mashoma, nekuti kana makambani avhara mari yevashandi yainonzi peyi havachaiwani, ma2% yavaiwana havachaiwani. Saka kwai kuri kungozvikomitira suicide kwavanga vaita. Saka tinozongotenda hedu kuti kana munhu anga aheduka akatendeuka kuti mwari ngaakudzwa, asi zvinonga zvakaipawo tiitira nharo nezvinhu zvisina basa rese zviri pachena kuti muregion pasi rese zvinozivikanwa kuti mabasic commodities haiswi VAT.
Asi vaNcube vanogona here kungomuka vachiti vave kubvisa mutero pane zvimwe zvinhu, tichiona kuti bhajeti ra2024 rakapasiswa neparamende. Muzvare Zengeni vanodzoka vachiti
panyaya yekuti vangadzokere kuparliamendi, aiwa vachadzokere kuparliamendi, izvi zvatax administration nokuda kwekuti last week tinoona kuti veZimra ndo vakabuditsa mafambiro route to market regulations, ende ndo vachange vachizobuditsazve mutemo wekuti vave vanokwanisa kuti izvi zvitore legal effect under ZIMRA. Hazvidi hazvo parliamendi.
Vanokokera nhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change muparamende vaClifford Hlachiwayo vanoti mutero uyu unogona kubviswa kuburikidza nemutemo unoshanda kwenguva pfupi kana kuti statutory instrument, asi vachiti zvinozongosvika chete kuparamende.
Ichazongosvika kuparamende kana parliamendi isina kufara nazvo statutory instrument inobva yapa adverse report, kana yafara nazvo inobva yaita okay zvinonga zvaitwa zvacho. Asi mukatarisa vajonga ndo zvatakataura, ndo zvaitaura vanhu kuti aiwa mamirire ezvinhu ahandiwo anofanira kunge achiitiwa.
Vanokokerawo nhengo dzeZANU PF muparamende vapupuraito Garepi vanotiwo vachitarisa mashoko akaburitswa navamutuli Ncube nezuro, hapana panoratidza zvapo kuti vari kuda kuchinja mutemo weFinance Act.
Obviously mutemo wese unoitwa kuparlamendi. So tinotarisira kuti minister kana vane mamwe maobservations avanenge vaita vachadzoka nomutemo wacho vachizomutura kuparlamendi. Tokuona kwavanenge vaita ndo mazivira andinoita, but again handisati ndapaona panoratidza kuti vangangochinja without following that due process.
Mugwaro ravakaburitsa nezuro iri, vaNcube vakazivisawo kuti zvimwe zvakaita senyama, mupunga, sipo yekugezesa, sipo yekuachisa, mushonga wekugezesa mazino nemafuta ekuzora. Zvakaendeswa kuchikamu chinobvumidza kuti zvikwidzwe mutengo asi nemari iri pasi pasi. Gurukota rezvemari rinonzi rinobvumidzwa nemutemo weFinance Act kutora matanho akadai. Bazi rezvemari rinonzi rakaomba komiti yainzwa zviri kubva muvanhu nevemabhizimusi pamusoro pemitero mitsva yakadzikwa kuburikidza nebhajeti ra2024. Svondo rapera, Zimbabwe Revenue Authority yakazivisa nezvematanho matsva anobvumidza chete vemahorosero vanotera mitero kuti vatenge kubva kune vanogadzira zvinhu. Asi pasi peshanduko yakaziviswa navanxibe nezuro vezvitoro vane magwaro ekutera kana kuti emitero vakanyoresa nevat vanonzi vave kubvumidzwawo kutenga kubva kune vanogadzira zvinhu. Hurumende inonzi nevamwe iri kutsvaga mari nedemo izvo zvakaita kuti idzike mutero wevalue added tax wezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% pamusoro pemimwe mitero yakasiyana-siyana yakaiswa muzvinhu. Asi vanobhadhara mutero kunyanya vashandi vari kuchema kuti miuro yavo haisi kukwira zvinofambirana nemitero yavari kubhadhariswa.